Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu Gumiguru 16 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ndezvinenge zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangora manepeva nemajuru. Ndozva kutotipetera kuti tutenda zvona mafuta. Zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inesvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Davatiwo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu
tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidzwa maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri muno South Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manispaper kana kumaradio asi nyaya chacha yekuti tichi Zimbabwe mhenderi kuti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapuya pamusi kupapinda
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamirioni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kugweru nhasi uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamirioni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika munazvita vanhu mamirioni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi irikonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika usina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 47 kubva muzana zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugoko Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri anawashabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachodiki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinouya nakanjera wozvisukubhita kumashabhuku. Mashabhuku ndootozitaidza vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uyu hasi.
Vanenge vachikupai chii chaizvo?
Vanotipa Chibagwe pamwemo musati 42 families toangura kubuda 5 zvimapori saka ivo votora zvavo zvavanoda imbozonsiyanai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
nimbomedene amushati mapinga munhu akaita chaiye yekudara kwavanongosha zvemagrupu vachinoreza mazita evanhu okuti tira kuzopaimusi mwombe ienezi hakuna.
Gore rapera vanhu havana kuukohwa, zvakamira sei manje?
Zvinongoedzano zvinongoti pakuroraramisana kwokurarama kwauti unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe, ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatira wokutiwo huya uite basa iri ndigokupawo pakati chero rii galoni unogona kungotevenzera maeka maviri zvokutiwo ndione dambudziko.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane mawebhe yakanozobetsera ikaita chikafu chenobva chikoro chedu chedhororo chakapuwa tirita zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozoonera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasiboni wechinai.
Tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima, muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Ndiri kunedza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno erotuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvo zvakutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge ine zvita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana komanda agriculture hamusi kuzviwana?
Ichokwadi, zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo masinguru anenge akazvimirira hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbupisana.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munombo tinorima nzungu, nyimo, mabe, mhunga, asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha. Saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuti weshuga, mafuta ari kuita $45. Saka mari yacho kuti ibatise inodori dambudziko vanodzingira nebhajeti iresi.
Vamura waSibanda, mugari wekugokwe, vanga vachitaura vari parunhare kugokwe kwakare. Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mupofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vaSivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU PF. VaSivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafariri kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvinomira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna President Chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti anofa tinofanira kutenderwa kutora dano rakaita serino president varikuti panguva dzese vachaurana naizvozvo
mukuru wesangano rechitungwiza nemanyame residents association vama velas kumalo varumbidza dano ratorwa nemdc vachiti zvakakosha kurwisa uori matunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru
saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti dano iri ringe richiitika asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuro edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level even wokucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu saka
vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu pf vagadzira chirumanzu vaudza studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa nemdc vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vayamason munangagwa rekurwisa uori vati mdc yatora dano iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera uye chinotarisirwa kutanga basa mukati memasvondo maviri anotevera zvichakadai vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika kwozotiwo vatendai biti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Vaturi nawo pamwe nevashandi vemasangano ezvenawo vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sosve nemuromo. Mutori wenhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwaye zvakanaka, chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists upenyu hwavo unofanira kutaridzwa kutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasararisa akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhagena mihoro yavo zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sekuti ndo basa ravo asi vanenge vachitotambura saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubhill iri so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalist huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption tichizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatichiita mastories avo inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nokuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvo.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri rarifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuchitaurira zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira nhau dzobuda dzisina kunaka saka vari kufungidzira kuti mutemo wezmc watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemitemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa muGuinea mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakati kaxenophobia pakati vanhu vafira mugodhi tinongokuonai zvikuru kumaTV nokungokuona manispaper kana kumaredio asi nyachacha yekuti titi Zimbabwe menderesi munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyachapucha pamusi kupapinda sekatika kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvokuZimbabwe kuma asylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma 1000 zvonzi vanonoka nokuti havazi kukodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuenda ikoko nokunomirira maleaders eMinerate tichaonda mari. Saka takaona kuti maZimbabwe nzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation titi muZimbabwe mumwe nemumwe uri munomu akwanisi kuti pamwe dzumwe nomwe tikontribute ma12 rand tishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes
akati yesi anobva donata 12 rand maondera tikaita muno tiri nearly 2.7 million saka pavo 908,000 takaona kuti vane mabasa avo akanaka-naka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu
vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura
ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisan nevamwe vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyaya tingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vabereki vachira kumusha ene makanguri maita chirongwa ichi 12 rand yadzimari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tigona kutobvisa kana even ma 20 rand acho nekuti takati isisu vamwe ngavadhonete nama 12 rand masms asi vanohorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma 20 rand kushandisa maakaunti yatakatumira pasocial media mabhizinesmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tigokwanisa kutora mhariko dzavo nekuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi
munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge watanga wanyorisa here kuve nhengo
chirongwa ichi takachiparura chiri chechariti chiri chokubatsira hapana vatinorekodha hapana vatinonyora kuzvekwava mabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake pane masms avacharisivha pavhiki rino hamusha pazuva ramangwana kana kusora mangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muetamu yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma20 rand chini pamwedzi umwe noumwe haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akatinakati mari yavo pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe
panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi
pane munhu atinoti chief accountant wezimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyofadza saka tichatora akaunti ende anobva muvanhu ndiani anga mubati wemari then vanhu vachanga vashanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende yeribu munomu ichinyatsoonavo kuti kuiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tiri tega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi
avo vanga vari sachigaro vesangano rezimbabwe human rights organization south africa vaazaria dube nduna vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa najonga kandemiri westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munhau dzedu dzemitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chemajames chiri kunanga kusouth africa kumakwikwi e2019 africa netball championships michael kariati anoti panyaya inotevera
chikwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kucape town south africa kumakundano e2019 africa netball championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru aive captain wechikwata ichi kuworld cup pepechwa siya chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa nafelicitas kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kumaafrica championships aya
sezvatakamboita kuliverpool we just expect to continue from where we left saka ngavatarisiravo maresults achayevenusa
kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo south africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu
machances ekutora mukombe aripo but south africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that takaenda kuliverpool and it was also a learning curve on the way I think we'll turn new skills and everything and I think we can be a better side as compared with what we were last time
zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kusouth africa malawi neuganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 world cup Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tika change yega yega, pane zvino affectika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndine tarisiro kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marisonsi kuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funan Group, Pretoria, Centurion.
Taura itinzi.
First and foremost, wanile Zimbabwe kashupika, katambu sika. And ukata kubunja munarumuna South Africa and wanile kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later chose kuti in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe, like, daungani samaria kuti ndigo, changa kuita chino ne chino chese kuti sire ne cho uvi nebriyam. But wakati zvino kuti aiwa ukirine pakauri ukutekangidza from zero kutangokubva kuchikoro ende chikoro chacho uri kuchisa mubhegi wotanga kushanda basa resere ezvino at the moment kune vari kumba vatiri kutikubatsirana navo kuti varakwanise kurarama ndikakutaurirai my dear sister kuti isiri kuno Pretoria tiri kudhuze nekumba chatisingakwanise kuisa mubhegi matomatisi neonyini uchida kutumira vari kumba kuti vadye and when you think of that it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maksim Maskat Nimani, Shakanga Siko 2008. But in Nuachum, the Nepal, Koye, and the Chapter from Gatu, and Yanku, and Ruku Shand and Ruku, the Queen, and Tawano Chis and Tanong is Dalas, who was at India, Vaga Shanda Kumakore 20 since the Winka, because one for the Sira at Sirana can you put me with me?
Yes.
Taurayitinzi wemukoma.
Ndikona upenyu hurikuomba hurikurwadza veruzhinji. Zvinhu zviri kukwira zuva nezuva. So tinoona kuti urongwa hwacho hwemari ihwohwo kushanda kwahwo kunonetsa. Zvinoenda kumabhanga mari hakuna. Vanhu vasori vakamira vachitsvaga mari but mari haisi kubatika. Saka mari yacho iri kunzi yemuZimbabwe iyoyo haina chaari kutenga.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvato zvemusimba zvenhu. Masuru chezvo chezvo zvekuti veruzhinji veruzhinji vari kutambudzika izvi tirimo mumaini indastry but mari yacho haisi kutoenderana nezvatiri kuita nekuti mukatarisa kuti tiri kuchera zvicherwa zviri kunotengeswa nemari yekunze asi sokezvira takuwana maRTGs saka kuti tichichengeta mhuri zvakutooma.
Muri kuita zvicherwa zvipi?
Platinum. Dai zvedzira vakadzira basket of currency pamwe zvaita nani. Isekuleta iri shoma zvaiti sekuleta or at least zvaikwanisa kucontrola maprices ezvinhu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo, asi sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa yevateedzeri vatatu vavachamisa. Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.